kuti wavane mvumo yekuti vauraye nzou. Zvinova izvo zviri kurambwa nesangano reSites. Saka zvakuda apa ndingati ipolitical statement kuti titenderei kuita zvatinoda nenzou dzedu. Pachangoonera dzekuti tiri nyika yakazvimirira tiri sovereign state. Saka tinofanira kuita zvatinoda nemhuka dzedu. Saka ndinofunga kuti zvinhu zvakuda mumeeting iyi hazvisiri zvinhu zvataitarisira kubva kuhurumende inowana mari yakawanda through tourism. Statement iyoyo inokanganisa zvakanyanya ukama hweZimbabwe nevashanyi vekune dzimwe nyika avo vari kukurudzira conservation kuti mhuka dzesango zvikuru senzou ngadzichengetedzwe.
Ndiri kuonawo muchisungo chabudwa nacho chehwange declaration vari kuti iwo pane kodzero yekuti Sites inge ichitarisa zvakare zvisungo zvayo. Zvinoitika here izvi tichiona Zimbabwe ndo inenge iri kutungamira pakuti Sites ibvumidzwe kutengeswa kwenyanga dzenzou?
Sites handifungi kuti ingakwanise kuti ibudikidzwe neZimbabwe nekuti ndiri kuona sekuti zvinhu zviri kusundwa neZimbabwe nezvinhu zvakamirira Sites zvakatosiyana zvachose. Zimbabwe iri kurwira kodzero yekuuraya nzou. Sites inorarama kuti ichengetedze nzou. Saka zvinhu zvisingafi zvakawirirana zvachose. Uyewo zvekare tichitarisawo nyika yedu yeZimbabwe inyika inozikanwa pasi rese nemukurumbira wokukonzera madeficiencies especially kumainternational organizations akaita sana United Nations newana Sites. Saka vari kuedza kuunza besanwa muSites nekuunza politics muSites. Saka ndofunga kuti chikumbiro chavo chinoraswa.
Tinoonawo kuti chisungo icho chaitwa kuhwange chehwange declaration chiri kukurudzirawo nyika dzechine nzou muAfrica kuti dzinge dzichitambirawo chisungo ichochi. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Kazhinji kacho pakadaro apa dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzwisisa kuti Zimbabwe inyika isisina kupfeka yakashama ende iri kukurudzira dzimwe kuti uyai tishamitese. Saka vanokwanisa kunge vasaina asi kana zvakuti vadzoka kunyika dzavo vanenge vasiri kuhukura sekuhukura kurikuita Zimbabwe. So ndinofunga kuti zvinhu zvinenge zvataurwa echiye political level asi pamapolicies enyika dzavo vane shungu yekuti vachengetedze nzou dzavo.
Takangawo Zimbabwe ichiti kana zvikumbiro zvayo zvakasatambirwa inozobuda mugungano reSites. Tingaona here zvichiitika izvi?
Izvozvo handifungi kuti zvinoitika. Kutaura kwekuti vaise pressure kuti Sites